kana mirozo inda zvararo zvinotenda zvino ndiyo vane dzimba dzavo dzanga chivaka saka pakudzoka kwakuma around 8 moto yavo yabva kuharare pa moto yanga yakatakura mabhero edonje asi mudzira manga mune imwe moto yakafira paside derod moto yemabhero edonje payanga yaakuovateka marikazi dzakafa vakabva yauya kulainga revanhu vari kubva kuharare vachibva vaita redhoni kanamiro yakabva yafira ipapo nemumwe mukomana wekwadzigora vari vairi
urongwa hwekuvigwa kwaishe chipfuya miti hwakamira sei
urongwa hwekuvigwa kwaishe chipfuya miti hwakazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita nezoziviswa tichitedza urongwa hwedu hwechivanhu
imi munonzwa sei nekushaya kwachifi chipfuya miti sezvo muri imi mumiriri wedunhu iri
tinorwadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba inyaya dzebudiriro yevanhu nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo ndoo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikoro ndovamwe ataishanda navo muzomba ndisi chete constituency ndabveke inoti primary school yega yega ine secondary school hapana primary school isina secondary school tanga taamuurongwa tina vachipfuya miti wekuti wadhi yega yega nofanira kuita technical vocational center so tanga tichifamba navo anga ari munhu ane chiedza nekuti munhu akagara kumusha munhu akagara kuharare anoziva zvinodiwa kuti chinonzi munhu chii
kushaya kwaita chivi chipfuya miti munoona vachirangarirwa sei nevagari vomuuzumba
tinovarangarira sababa akanga ane muono uye inonzi vizion kuti by 2030 vanhu vedu vanenge vasvika apa by 2030 vanhu vedu vanenge vaane magetsi by 2030 vasina kukonekwa kuzesa vanenge vaane masola by 2030 vanhu vedu vanenge vaane mvura by 2030 vanhu vedu vanenge vaakurima nematractor by 2030 vanhu vedu vanenge vaakukwanisa kufarira kugara kumusha nekuti vana vechidiki vazhinji havazi kufarira kugara kumusha hakuzi kuvanakidza hakuna zvinhu zvese kuharare kwavanoenda hapana kuchavanoendera kunze kwemagetsi
pane zvimwe zvingadzidzwiwo here nevamwe vanoda kuzoita madzishe pane zvaitwa naishe chipfuya miti
chamungadzidze kune pana ishe chipfuya miti vaive nedare havaitonga vega pavaive nemakurukota makurukota achif chipfuya miti aibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari vanhu vane upenyu hwakasiyana siyana vamwe vakanga vari maheadmaster vakaritaya vamwe vakanga vari mapurisa vakaritaya vamwe vakanga vangori vagari vemumisha asi vava vanhu vechikuru ndo vaivabatsira pavaitonga mhosva kuti pave nechokwadi saka vanhu vaitidarira achipfuya miti raive nechiremera nekuti raipa mitongo ine chiremera yekuti kana ive zvino vakapara hako mhosva unenge vaunyatsozoona kuti aiva ndatongwa zvakanaka
mashoko enyu kumhuri yekwachipfuya miti
tinoti mhuri yekwachipfuya miti nematombo nyaradzwai nekuti tiri tese tiri pamwe chete nhasi taswera tese mangwana tinenge tiri tese tikange tinavo tichifamba navo pamwe chete nekuti rufu rwachipfuya miti haruzi rufu rwekumhuri yekwachipfuya miti chetaiwa rufu rweuzumba yese rufu rweump yese rufu rwemashonaland yese rufu rwezimbabwe yese nekuti vakanga vari gamba chimberenga zvakati